Gurukota rezveutano Dr. David Parirenya atwa vakati kubva muna 2002 zvatanga Zimbabwe kuwana mari kubva kuGlobal Fund yashandisa mari inosvika bhiriyoni imwe chete. Dr. Parirenya atwa vakati mari yakawanikwa neZimbabwe ichasimbisa zvikuru kurwiswa kwezvirwere zvitatu izvi.
Isusu rwendo runo tiri kupiwa almost half a billion, almost inonzi $500 million US dollars. Pamusoro pe 1 billion yotasenze sakari kubvira 2002. Saka iyoyo mari iyo ichasimbisa zvikuru kurwisa kwedu HIV. Ichasimbisa kunyanya kumadzimai nevana vasikana. Ndoko yakanyanyonanga. Yakananga zvakare kumalaria kuti tichipedza malaria munomu. Yakananga zvakare kuti TB ite shomanani. Saka isisi tiri kuzvikorokotedza chaizvo. Utaona maona ambasada wekuAmerica ari pano, ambasada wekuFrance ari pano, akamirira ambasada wekuUK ari pano. Idzodzo nyika nhatu ndo dzinonyanyopa mari yakawanda kuGlobal Fund.
Asiwo Dr. Parirenya atwa vakati kunyange zvazvo vari kuwana mari kumasangano akazvimiriririra, shuviro yavo ndeyekuti hurumende ikwanise kupa bazi rezveutano mari yakawanda kuti rikwanise kufambisa mabasa.
Zvikuru kuru zvikudiwa ndozvange zvichitaurwa pano inonzi domestic financing, kuti isusu ngatizvibatsire pachedu. Kuzvibatsira pachedu kunyanya ndekwekuti treasury kana kuti minister of finance kana kuti minister of finance ngaione kuti inopa mari yakati wandei kuutano, health. Ikapa mari shoma, health system hadzifambe. Makiriniki tinoramba tichishaya mishonga, tinoramba tichishaya manesi, tinoramba tichishaya zvinhu zvekushandisa, mabp machine, mathermometer. Saka ibasa rehurumende kuti ripe mari yakati wandei kuhealth, kubazi reutano.
Mukuru wekomiti yeparamende inoona nezveutano Dr. Ruth Labode vakati mari yakapiwa kubazi rezveutano mubhajeti ishoma zvakanyanya, nekudaro vanotarisira kuti mari iyi icharerutsa mukufambiswa kwemabasa zvikuru mukupedza HIV and AIDS, malaria neTB.
Mari yatiri kupiwa seGlobal Fund inobetsera definitely, because ukaona budget redu chairo reoperation kana isisu tichiisa 400 million pa health, munhu wouya pazvirwere zvitatu woisa almost 600. Zvinoreva kuti is even more than mari yataisa isusu. And ministry yanga yatokumbira 1 billion kuna vachinamasa vakazopiwa 400. It means pane shortage yakati gap iripo. So ichabatsira zvikuru stereki.
Dr. Labode vakaudzawo Studio 7 kuti vane chivimbo chekuti mari iyi ichashandiswa sezvinotarisirwa nesangano reGlobal Fund, sezvo mari iyi ine mitemo inoita kuti isashandiswa nenzira dzisidzo.
And mari iyi zvakanakira njekuti ine mitemo, haizi mari yanongoti unonotenga zvaunoida semari yemugovernment. Ine mitemo isingaiti, vakaona varidzi vemari kuti haisi kufamba zvakanaka vanotomisa.
Pamari yakapewa Zimbabwe iyi, madhora mamiriyoni mazana mana nemakumi maviri nenhanhatu yemari iyi achashandiswa mukuderedza HIV and AIDS. Mukuru weGlobal Fund muZimbabwe, vaMark Eddington, vakatiwo sangano ravo rakazvipira kushanda pamwe chete neZimbabwe munyaya dzekusimudzira utano. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.